Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vajora mugumbo vanonzi vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva yavakasungirwa nezuro. Hurumende inoti yadzinga madhokotera makumi manomwe nemanomwe ayo asiri kuenda kubasa. Sangano reApex Council rinoti kuratidzira kwaro kuri kuenderera mberi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vajora mugumbo vanonzi havana kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi sezvaburitswa nemamwe mapepa nhau. Gweta ravagumbo vaSelby Wacha vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Asi vamwe vari kuti vagumbo vamboonekwa vari kumatare edzimhosva kwenguva duku vachibva vazodzoserwa mumaoko eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Vanoruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vagumbo vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva dzavakasungirwa nezuro. Vatiwe vagumbo havana kumiswa pamberi pematare edzimhosva. Vagumbo vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro vachipomerwa mhosva yekuita zveuori panguva iyo vaive gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu munyika. Hurumende inonzi yadzinga madhokotera makumi manomwe nemanomwe zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza mutongo wedare reLabour Court wekuti vadzokere kumabasa avo pamwe nekusamirira pamberi pekomiti inoranga vatadza pabasa. Mugwaro raburitswa, hurumende inoti vadzingwa basa ava vamwe vevana chiremba makumi masere vakanzi vamiswe pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pabasa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kusangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kuti runotambira sei danho ratorwa nehurumende iri. Asi sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vanoti ichokwadi kuti vana chiremba ava vadzingwa basa.
And the determination from the disciplinary authority found 77 of the 80 guilty of absenting themselves from duty for 5 or more days as provided for in the Labour Act. And the disciplinary authorities made the determination of guilty, and the penalties that were meted were discharged from the health service.
Vana chiremba vakatanga kurangwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti kuratidzira kwakarongwa kuitwa nevashandi vehurumende mangwana kuri kuenderera mberi zvichitevera kushaya muchero kwemusangano weNational Joint Negotiating Council waitwa nhasi pakati pehurumende nevamiriri vevashandi. Mutevedzeri wasachigaro veApex Council vaThomas Muzondo vanoti vashandi vasunga kuenderera mberi nedanho ravo sezvo hurumende isina chayanga yakapfumbata kumusangano uyu pane zvichemo zvavo zvose zvavakaipa. vamuzondo vanoti chimwe chanyanyotsamwisa vashandi ndechekuti hurumende yazivisa kuti haichakwanisa kuvabhadhara mari dzavo dzekutendwa kana kuti mabhonasi mumwedzi mumwe chete nekuti haina mari. Izvi zvinenge zvave kureva kuti vashandi ava vachawana mabhonasi avo muna mbudzi nemuna zvita. Urongwa hunonzi navamuzondo hunoomesera vachatambira mari dzavo muna zvita sezvo vachadziwana dzaderera uremu zvichienzaniswa nevamwe vavo vanenge vapiwa muna mbudzi. Vashandi vanonzi vachaungana pamahofisi ePublic Service Authority mangwanani vachizofora vachizonosiya magwaro enyunyuto kumahofisi emakurukota akasiyana-siyana ari paNew Government Complex apo vatungamiri vemasangano evashandi vachataurawo kwavari. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuzondo pamusoro penyaya iyi.
Nhasi tangati nemusangano weNational Joint Negotiating Council mushure mekunge tadaidzwa nehurumende kumusangano uyu. Saka musangano watanga nenguva dza11:30 kuKagoi Building. Asi tashaiwa chatanyanya kufambira pamusangano uyu wangaone agenda imwe chete kunyanya yanga ichitarisa kuti hurumende yanga ichipi yauya nedzokedzo kana kuti feedback pane zvatakakurukurirana tikapandana musi wa14 Oktoba. Saka isu sevashandi basa redu ranga riri kuteerera kuti nhasi hurumende yativigirei tobva taenderera zvedu mberi nemabasa edu. Chanyanya kutikahadzisa ndechekuti hurumende haina chayauya nacho patafura zvachose, vachibva varovedzera kuti iye zvinoizvi vanga vane matambudziko akati kuti, uye vanga vakanyanya kutarisa budget yataa kuda kupinda mairi, zvichireva kuti vanga vachiti kana tichizokwanisa kunge tichitarisa nezvekola vanga vachivimbisa kuti inenge yaya January 2020. Muhoro webhonasi wayakanga yambotivimbisa kuti uchange ichibhadharwa muna mbudzi kuvashandi vehurumende macivil servants havachakwanisa kunge vachidaro nekuda kwekuomerwa kwakaitwa nehurumende. Nokudaro vachabhadhara muripo webhonasi uyu mumwedzi miviri unoita mbudzi nazvita.
Saka imi matambira sei zviitiko izvi?
Tatambira nekukahadzika zvikuru, nekuti kazhinji kacho ukadanwa unenge uchivimba kuti panogona kunge pane chiripo chabudawo chinogona kunge chichipuwa vashandi. Asi zvanyanya kutishamisa ndezvekuti tangogamuchira chete mashoko ari kutaridza kuti hurumende iye zvino iri kutambudzika, uye hapana painganonga mari sokuti yakatozomanikidzira bhajeti.
Manga makazivisa kuti muchange muchiratidzira mangwana. Muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira uku mushure memusangano uyu?
Tiri kuti Apex Council seboka rine vanhu vanoafiliata kwariri hatina kupuwa zvimwe zvinotaridza kuti izvi hazvichaitiki. Mapato ari muApex Council ari kuramba achiti chisungo chavakaita ichocho chokuti mangwana vacharatidzira chichapfuurira mberi ekuronga kwavakaita. Asi pamwe deno hurumende yanga yagona pamwe kukanda kamwe kanhu kuvashandi zvichida mafungiro evashandi aigona kuchinja, nekuti kutsutsumwa kwavo iprotest match.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vari parunare muHarare neStudio 7. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti sehurumende vanoti hurukuro dzemihoro nevashandi vayo dzicharamba dzichienderera mberi kunyange hazvo hurumende isingagone kupfuura mari dzairi kuvabhadhara pari zvino nekuda kwechirongwa chekuwandudza upfumi chiri kuitwa. Panyaya yekuratidzira kwevashandi vehurumende mangwana, vaMutodi vanoti ikodzero yavo yekuratidzira chero chete vachiratidzira murunyararo.
Sehurumende tiri kuti kutaurirana kucharamba kuchienderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo kusvikira tasvika pakuwirirana tichionesana mamiriro akaita upfumi hwedu hwenyika kuti tine amaunti yemari yatinokwanisa kubhadhara semasalari kuvashandi vehurumende. Asi amaunti iyoyo kana kuti levhel iyoyo haigoni kuramba ichipfurikidza nokuti katiri pamaaustarity measures, uye tinoda kuti tiite inonzi fiscal consolidation, tirejuse government expenditure. Saka chinoshida kuti vashandi vehurumende vasambirane pamwe chete nehurumende kuti hurumende iri kugadzira economy masalaries vashandi vehurumende acharamba achiimprova economy yedu painenge ichiimprovawo saka sanzwa kuti vari kuda kuenderera mberi nedemonstration yavo hakuna anorambidza demonstration demonstration inobvumidzwa mubumbiro redu remutemo kana ichinge yabvumidzwa nemapurisa vaita application yavo vanokwanisa kunge vachipinda mustreet vachidemonstrata zvichiri pamutemo chisingadikanwi cheke kuita violence kupwanya mapropety kuita mhirizhonga kuluta mashops izvozvo ndo zvinonzi kwete asi demonstration pamutemo inobvumidzwa zvakanaka chaizvo
tiri kunzwawo vari kuchemawo nenyaya yekuti hurumende yavazivisa kuti haichakwanisa kuvapa mabhonasi vese mumwedzi wanovhemba kana mumwedzi wambudzi zvichireva kuti mabhonasi vaakuti vamwe muna novhemba vamwe muna dhisemba vachiti vemuna dhisemba vanenge vakuzobatwa mari dzavo dzaakukanganiswa neinflation sehurumende muri kutarisawo sei danho iri
chatiri kuona sehurumende vashandi vedu vakawanda ndodarira kuti munhu wese kana ari kuimploya mushandi wake chai anoona kurwadza kunoka zvinoita kubhadhara mushandi mushandi anenge aita basa rake asi iwe semushandirwi unosungirwa kuti utsvagire mari kunyange zvinhu zvakaoma sei unofanira kuti utsvage mari iyoyo saka ndo patinoti iya yatinoti social contract inofanira kukosheswa nevashandi mukatarisa nyika dziri kuita kuti mari inohorwa nevashandi irambe iri pasi idzodzo nyika dzinoattracta investment nokuti marginal cost of labour inenge yadzikira zvirova zvaakureva kuti mainvestors vakukwanisa kuinvesta munyika medu nechikonzero chokuti macost of production yadzikira zvakare nekuda kwekuti vashandi vari kutambira mari shoma asi hatisi kuda kuti mushandi atambire mari shoma inoita kuti atadze kuzviritira nemhuri yake tinoda kuti vashandi vatambire mari inokodzerana navo inoita kuti vakwane kubhadharawo kana vachibhadhara marenti kana vachitenga grocery kana vachidi zvienderane nenguva yatinoti consumer price index iya pairi kukwirawo masalaries achikwira ndo zvatiri kuita saka hatisi kukurudzira kuti vashandi vaite confrontational approach hatisi kukurudzira kuti vashandi zvakare vadzvanyirire tiri pakati nepakati sehurumende saka ndopatiri kuti toda kuti tinzwisisane nevashandi vedu tifambe tiri pamwe chete hatisi kuda nzvemhirizhonga hatisida zvokupikisana tioda kuti nyika yedu iende mberi inyika yedu tose vashandi nevashandirwi hurumende ndiyo ine vashandi vakawandisisa kuburikidza any other company munyika muno saka toda kuti zvirambe zvakadaro hatidi kusvika akapa nguva yekuti vashandi ngavachiritsenzwa nokuda kwekuti hatina mari yekuti tivabhadhare
vanga vari mutevedzeri wegurukotaro zvekuburitswa kwemashoko vaenegi mutodi vari parunare muHarare nestudio 7 vamwe vagari vekumola neNegande mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa nekuda kwekuti vanogara kure nenzvimbo dzinotorerwa magwaro aya Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vachitaura nhasi muchinoi kukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu munyika yezimbabwe human rights commission iyo iri kuongorora zvimhingamupini zviri kutadzisa vanhu kuwana magwaro ekuzvarwa zvitupa mapasipoti nezvimwe vanhu vakawanda vati vari kutadza kutora magwaro aya sezvo kusiya kobvo uko kune mahofisi amudzviti kuri kure zvakanyanya mumwe mugari vatemba tennis vati kwavanopiwa magwaro kure zvakanyanya uye havana mari yekuenda ikoko
matambudziko anosangana nevanhu kana vachida zvinhu zvakaita sezvamatsanangura mabirth certificate nezvitupa inyaya yeone tingati kuri kutorerwa zvitupa nemabirth certificate kuchikurefu unongozviyawo maareas emumarudzero ward one kana kuda kufamba unogona kufamba kubva makuseri kusvika manhu usati waipedza saka kuti titravhere kubva kumola kuenda kusiya kufa netsoka kurefu 1-2 netransport marodzi akafa kunodhura kufamba
vatenesi vaudza komisheni kuti dai vashandi vekwamudzviti vachienda kunzvimbo dzakaita sedzavo kamwe chete pagore senzira yekuyamura vanhu sezvavanoita nguva yesarudzo yezvematongerwo enyika vatenesi vati rimwe dambudziko nderekuwana magwaro ekukiriniki kana kuchipatara chinenge chazvarirwa munhu ayo vanoti anonetsa kunotora sezvo vanenge vasina mari yekufambisa
vanokwanisa kufamba kana kamwe chete pamwedzi kana kamwe chete after 2 months maybe pamatambudziko akaita setransporta nekureba kunotorwa zvitopa nemabhedhi inogona kuva zviri nani Dini rimo futi mwedambu zikuriru kondote kuti. Sino diwa sahacho kuti birth certificate atu. Sino hacho sunu azwani kwe. Kafana nene kini anzi birth record. Anzi, niki chitura kumbumu nukwa ningu wakazwari kwa.
Mumwe mugari amaiketa isi anzira vatinyeye kuti munhu asina magwaro ekuzvarwa aende nemufakadzi yakaomera vanhu vakawanda mudunhu ravo sezvo vachifanirwa kukwidza mufakadzi uyu motokari yekuenda kumahofisi amujiti mudunhu ravo
nenyaya yemabhethi kuti vanhu vatoreswa mabhethi mawitinesi kuti vabve kwedu kwamora kusvika pasi yakubva kuti utakure mawitinesi panodhuru.
Rimwe dambudziko rabuda pamusangano uyu nderekushayikwa kwezvitupa zvezvizvarwa zvine vabereki vakabva kune dzimwe nyika dzakaita seZambia neMalawi, izvo zviri kukonzera kuti vana vavo vashaye magwaro ekuzvarwa. Mumwe wevanhu vatarisana nedambudziko iri vaTobias John vanoti vana vavo vari kunetsekana zvikuru nedambudziko iri nekuti ivo vakaberekerwa kunze kwenyika. Asi mushandi webazi rinopa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa muzvare Virginia Karenga vaudza komisheni iyi nhasi kuti dzimwe nguva vanhu havataure chokwadi kuti vanenge vakarasa zvitupa vachiti havana kupiwa.
Dzimwe nguva vanhu ava havataure chokwadi patinovabvunza, zvinova zvinoita kuti tivabvunze mibvunzo yakawanda iyo yavasingafarire. Tine dambudziko guru mudhipatimendi redu rekupa vanhu zvitupa avo vatakambopa.
Vanhu vekumola neNegande vaunzwa nekomisheni iyi rinova danho rashorwa zvikuru nevakawanda vachiti komisheni iyi ndiyo ingadai yaenda kunzvimbo idzi kuti inyatsonzwa matambudziko ari kusangana nevanhu. Mutauriri wekomisheni iyi muchinhoi vaShadrack Williams vati komisheni yavo iri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vasina zvitupa nemagwaro ekuzvarwa vachiti bazi rinopa zvitupa harisi kushanda zvakasimba sezvo riri kunzi harisi kusvika kune dzimwe nzvimbo dziri mukati mukati menyika. Komisheni iyi yakafamba matunhu masere uye ichapedzisira nemuHarare kubva musi wa18 kusvika musi wa21 Mbudzi gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzekudzima moto muNigeria dziri kuedza kudzima moto pamusika weBolugan uyo uri mukati meguta reLagos. Utsi hutema huri kubuda muchivakwa chakapoteredza musika uyu panguva yemotokari shanu dzinorwisa moto dziri kuedza kupinda kuti dzidzimure moto uyu. Mutungamiri wehurumende yemuSudan vaAbdalla Hamdok vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba mukuunza runyararo mudunhu rine hondo reDarfur. VaHamdok vakataura mashoko aya apo vakasangana nevanhu vari kuvhiringwa nehondo yemuDarfur ava vari kuda kuti pave nekuchengetedzwa kwekodzero dzavo uye vanodzityora vange vachirangwa nemutemo. Vanhu veMauritius vari kugadzirira sarudzo dzichaitwa nemusi wechina, idzo dzichaona mutungamiri wehurumende waPravind Jugnauth vachitsvaga rutsigiro rwakasimba mushure memakore maviri vapiwa basa iri apo baba vavo vakasiya chigaro chemutungamiri wehurumende yeMauritius. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rakazivisa nezuro kuti kutanga musi wa 11 mbudzi munyika munenge mave neimwe mari inenge ichishandiswa pamwe chete nemari iripo pari zvino. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuda kushandisa dhora remuZimbabwe chete pari zvino kupedzera hoko padeve retsindi nekuti ratotanga kushaya simba uye vamwe vachiramba kuritambira. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, bhanga reRBZ razivisa kuti rinenge rave nemari yendarama yemadhora maviri inenge ichishanda neiripo kare yebepa ye$2 bond note svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Bhanga iri rinotiwo kuchauya imwe mari yemadhora mashanu inenge ichingoshandiswawo neiripo iko zvino. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari vari mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai Biti vanoti mari idzi hadzishande zvachose. Vabiti vanotiwo zviri nani kuti vanhu vashandise havo dhora rekuAmerica nekuti havana chivimbo nemari yemuZimbabwe.
Kutanga kwegore tanga tine mari yainzi maUS dollar nemarand. Musi wa20 February ndobva taintroduce imwe mari yanga yakunzi RTGS dollar. Tatagara tine bond muna June vatachinja futi vataita imwe mari a new currency. Inyika ipi inochinja currency 3 times pagore? Chiripo muEconomics ndechekuti hazvina kana basa mari yaunoshandisa. Mangwana chaiyo togona kushandisa Chinese renminbi, mangwana chaiyo togona kushandisa Japanese yuan. As long as pasina maeconomic fundamentals hapana kwamuri kuenda. Zimbabwe yanga imbori ne Zimbabwe dollar yanga yakasimba 1:1 British pound muna 1980. Zvakaikanganisa varume ivavava. Economics is not prophecy kuti unonamata woita hope. Economics is about strategy. Makamboona bhora rerembo tabwa neblack rhinos kudhara rekuti unongorova kumberi jerichidaona maronga nyangera okomhanya. Ndo economics dzinotonana mutori mube. It's a waste of time. It's making us suffer.
Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti havaone chakaipa kuti vanhu vawane mari yekushandisa.
Hazvisi zvinhu zvitsva nyika yazviona izvozvo. Tatatova neZimbabwe dhora kudhara richisevenza, whether vachiriti bondi chii kana kuti RTG zvanga zvatovapo kare. Chaakuitwa apa kuona kwedu ndechekuti icho vaakuprinda imwe mari yopindazve mumaketi kuitira kuti vanhu vasashoterwa nemari. Izvo zvakanaka, asi chandafara nacho ndechekuti havasi kuzoprinda mari dzakakurisisa. Vari kuprinda idzo ma$2 nema$5. Izvozvo zvakanakira pakuti vanhu varege kuita zvatakamboita kare mu2008 yekuti hatava namatrilioni maziriliyoni whatever. Zvinobva zvaunza inflation, mapurize obva akwira. Asi apa pavaunza mari yakati one day yavari kuunza vanoramba vachiunza iri nedenomination diki. Saka vakaunza ireva kuti haugoni, ukada kuti uitere mazimari akawandisa unenge wototora kana chikochikari chokufamba wakatakura mari dzacho.
Mamwe makambani munyika anonzi ari kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica kunyange hazvo mutemo westatutary instrument 212 of 2019 usingavape mvumo, sezvinoitwa kumakambani akaita seAir Zimbabwe anonzi anogona kutengesera vekunze matikiti endege nemari dzekuAmerica. Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatenda kuti vamwe vana muzvina bhizimisi vari kubhadharisa vanhu nemari dzekunze.
Chinoitika ndechekuti zvagara zvinonetsa kuti kana vanhu vamboravira kushandisa mavhisa kuti vagozobva vonoshandisa imwe mari, zvinenge zvinotiremei sekuongorora kwatakaita kune nyika dzakamboshandisa mavhisa. Mukazvicherechedza zvinoizvi nyika yakaunza mari yayo ZimDollar, uyezve mumazuva mashomanene anotevera mukuru weReserve Bank vachadira mari inosvika bhiriyoni cash inenge ichizotenderera munyika, kusanganisira nematambudziko anga asanganikwa nawo neveruzhinji pakuwana mari vachichajwa mapesendeji anosvika ku40-60% kuti vaone cash.
Mashoko aya atsinhirwawo nameya weguta reHarare vaHerbert Gomba avaudza Studio 7 kuti kanzuri yavo yave kudawo kubvumidzwa kuti ibhadharise vanhu nemari yekunze.
Inyaya yekuti hurumende yakapa malicenses kumakambani vese waka wakapuwa mvumo nehurumende kuti vanga vachitengesa maproducts avo in foreign currency. Maembassies vanofanira kugadzira in foreign currency. Kune mamwe makambani anogadzira mafast food akaita sana chikenini mamwe acho nemamwe afanira kunge achitibhadhara in foreign currency. Vese vakaauthorizedwa ndoa tiri kuti aa isusuwo tichitibhadharaiwo in forex kanzuri yenyu.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagara vachiyambira kuti vachatora matanho akaomarara kune vanhu vanodhurisa zvinhu asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chinopakurwa chino nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yeuori uyezve pamusoro pemaridzva iri kutarisirwa kuparurwa mumavhiki anotevera.
Ndinonzi Pastor Kennedy Chani ndirikugara kukambuzuma muHarare.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu.
Uri muZimbabwe wakanyanyisa zvokuti uri kuti upere kutoda kuti Mwari vatipindira pane zvinhu zvose nokuti ezvimwe mwedzi munhu ane marika unogona kunovhara kana kukoti kana kupi zvezvese. Saka uri wati munhu wakatodzika matende chaiwo kuti ubve hanzvadzi yangu zvakaoma.
Asi munofunga kuti chii chiri kunyanyoita kuti vanhu vaite zvouori izvi?
Kukonzera kuti utori kushayiwa mari munyika yeZimbabwe nhamo yapinda ndozvakonzera uori zvakanyanya. Tinova vatendiwo zvakare pakutanga ndinge tino zvakanyanya pakuti vapedzisira nepedzisira tongojoina uchi muorimo kuti aone mari kuti aone kurara muti nhamo yanyanya. Mari kuti kubatsira kwacho handioni ichibatsira mari ichibatsira zvakanyanya sekuona kwangu. Chamiwa kuti tione but handioni kubatsira kuti munomu uori sezvanda pakutanga kuti uori munomu wakanyanya. Even yakauya inoruza value inokurumbidza.
Halo mukoma munyaradzi makadiko.
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiri wade tukutaura nemi muri kupi?
Ndiri muJohannesburg, South Africa.
Taura itinzi.
Tinoti ngai uri ndo iyo yatikuwadza zvakanyanyisa. Asi tinoona sekuti kusasungwa kuri kuitwa vanhu vari kutambwa navo mukatarira vana minista nana maimupfumira. Kungosungwa kungobhabhadzirwa but hapana zvavanopedzisira vachizosungwa kuti vanoenda kujeri. Saka vese vanotevera mumashure hapana anozochiva kuita uori. Saka uori ndo hwanyanya kuti kuwadzisa munyika medu. Hakuna zvimwe kunze kweuori ndo hwanyanya kuti kanganisa zvakanyanyisa. Saka kuda sekuti dai vagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika ndo panogadzirika nyaya dzese mani.
Halo makadizeni.
Tiripo. Tabva taona mudzimai ha zvinofadza makadiko Shamisa.
Tiri pedu ndiri kuSouth Africa.
Taura itinzwi.
Inini ndine pfungwa dzangu dzokuti kutanga 2008 vakabudisa mari dzainzi mabhiera right. Hapana kwatakaenda nazvo mari idzodzo. Vakachinja mari iyoyo bhiera vakaichinja zvita vakaiti bhoni. Hapana kwatakaenda nayo mari iyoyo. Vakaipa futi zvita rinonzi hapana kwatakaenda naye mariyo. Saka inini ndiri kuti wedza dai zvanga zvichiita kuti nditombotaura navo vanonzwa manguja wacho ndivaudze kuti muri kutendera panzvimbo 1.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa kutanga kweurongwa hweOperation Restore Legacy. Uhwo hwakabvisa pachigaro mwedzi uno makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vechidiki, hwakakubatsirai here urongwa uhwu mukuwana mabasa neremangwana rakanaka? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ngatisanganei muchirongwa The Connection nhasi muineni Ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vaJoramu Gumbo vanonzi vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva yavakasungirwa nezuro. Sangano reApex Council rinoti kuratidzira kwaro kuri kuenderera mberi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VO.